Vachitaura pamusangano wekuongorora zvingaitwe nevatori venhau kuti nyika iite sarudzo dzakachena murunyararo, vamusawo vati zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2013, vatori venhau vakagara pasi vakaita chisungo chekuti havachaburitsa mashoko anokurudzira mhirizhonga. Vati izvi zvakabatsira chose kuderedza mhirizhonga musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Vatiwo rwendo runo vatori venhau vakaita basa guru mukuburitsa nhau dzaitaura pamusoro pemafambisirwo esarudzo, vaikwikwidza pamwe nezvimwe zvaibatsira veruzhinji musarudzo idzi. Vamusawo vati kunyange hazvo masangano enhau yehurumende munyika aiburitsa nhau dzaitsigira bato riri muhurumende reJubilee Party, izvi hazvina kubatsira nekuti munyika iyi mune masangano enhau akawanda akazvimirira aiburitsa nhau dzainge dzisina divira dzakarerekera. Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations Vivian Marara audzi Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwe nevenhau muZimbabwe kubva kuKenya.
Ivo maelections avasati atomboitwa vakagara pasi nemedia council yavo ikoko vakataurana vakaita a guideline on how to cover my elections for 2017. Saka chaivapo ndechekuti munhu wese aitoziva kuti maelections tichakavha nenzira yakadai. Saka ndochito chatinoda muno muZimbabwe kuti tigare pasi sevanhu vanoshanda muuyu muarea yekutepfenyurwa kwenhau kuti chii chatichaiita patinenge tava kuita kumaelections.
Marara anoti pachine nguva yekuti masangano enhau agare pasi nevekomishoni yesarudzo, komishoni yenhau pamwe nekomishoni yezvekodzero dzevanhu kuti vaone kuti vangashandisei vese zvisina kupokana musarudzo dzegore rinouya. Asi nyaya yabuda musangano wanhasi inyaya yekuti mitemo yemuZimbabwe inombunyikidza vatori venhau. VaChristinaka vakamboshandira sangano renhau reReuters uye vave kudzidzisa vatapi venhau vati izvi handizvo zvingadzorera vatapi venhau kumashure.
Tinofanira kuramba tichirwa, tinofanira kuramba tichipopota, tinofanira kuramba tichikakavadzana nevanotonga nyika nevanogadzira mitemo kuti mitemo iyoyo irambe ichiita. Asi chingatibatsira ndechekuti kana isu takabatana sevanhu vanotora nhau vanoshambadza mashoko izwiri redu riri rimwe chete, tichasvika rimwe zuva retinonzwika. VaiKenya vaasvika ipapa zvatora makore makumi maviri kuti vazosvika pavava.
Vachinaka vatiwo nyaya dzenhau dzemanyepo zvikuru sei pamadande mutanda akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe yave kuda kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti veruzhinji vawane nhau dzechokwadi.
Chinhu chekutanga kuti patraining yedu izvezvi tinge takubatanidza kuti nyaya dzefake news dzingatariswa sei, nekuti vanotarisa nhau nekuverenga nhau nokunzwa nhau kubva kuvatori venhau isu vanenge vachifunga kuti tadzipepeta ndedzechokwadi. Saka kupepetwa kwenhau ikoko kwakuzokosha chaizvo nenyaya yekuti nyaya dzefake news dzawandisa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vanyashi Nyakunu vaudza Studio 7 kuti iyi nyaya inofanira kungwarirwa nevatori venhau.
Zvinoda kuti zvichitariswa kuti ndiani ari kuzvitaura, zvakataurwa kupi, zvakabudiswa kupi, kuti vanhu vave nezivo yakakwana, kwete kuti tingoti zvese zvabuda uku hatichazivi kuti chinangwa chehue anenge aisa zvimwe zvinhu vazhinji vari kuti zvimwe zvacho zviri kubudiswa manyepo. Asi chatinokurudzira vatapo venhau ndechekuti vasangotore zvese zvirimo, vanofane basa ravo, vane miko yavo sevatapi venhau inovataurira kuti chese chese chinenge chasvika kwauri chinofanira kuchinatsoongororwa.
Vamusawo vati nhau dzemanyepo kana kuti fake news dzakanetsa musarudzo yemwedzi wapfuura kuKenya, uye vatapi venhau vakaita basa guru kuburitsa nhau dzechokwadi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuKenya yakauraya vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu musarudzo dza2013, asi musarudzo dzegore rino pakafa vanhu vasingasvike zana. Vamusawo vati izvi zvakabatsirwa zvikuru nekuti vatapi venhau vakaita chisungo chekusaburitsa nhau dzinokurudzira mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.